Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 14, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe neZambia dzinokwereteswa mari yekuvakiridza mudhuri weCaribba Dam asi Zimbabwe isingabati mari iyi.
Nyaya iri kupomerwa vagari vekuEpworth makumi mashanu nevashanu yekukonzeresa mhirizhonga inotadza kunzwikwa nedare nhasi.
Amai mujuru vonyomba vanhu vaivatsigira vachiri muzano PF vose vasati vadzimbwa vachiti varume ava vaida kuvamanikidza kuita navo zvepabonde.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiyakwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Varume vekuEpworth makumi mashanu nevashanu vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga gore rapera vakundikana kumira mudare ramajistrate nhasi mushure mekunge pashaya mutongi atora nyaya yavo. Zvinonzi vatongi vatatu vose vakandirana nyaya iyi, mumwe mutongi akaguma zviburitsa achiti ane zita rakafanana nerimumwe wafakazi vari kupa umbo panyaya iyi. Izvi zvinonzi zvazoita kuti nyaya iyi iendeswe mberi kumusi wa 7 kurume. Asi gweta riri kumirira vasungwa ava vaobheishava veZimbabwe Lawyers for Human Rights varamba kutaura kana chiri chokwadi kuti vatongi varamba kutora nyaya iyi kunze kwekungoti yaendeswa mberi nekuda kwekuti yanga yamboendeswa kumatara akasiyana-siyana. Vagari vekuEpworth ava vakasungwa musi wa 6 chikunguru gore rapera vachipomerwa mhosva yekuvhiringidza runyararo uye kukanganisa pamwe nekurambidza vanhu kuenda kumabasa. Musi uyu makambani akawanda akavharwa nekuda kwekuratidzira uku. Vashava vanoti kana nyaya iyi yakakundikana kupinda zvakare mudare muna kurume vanenge vokumbira matare kuti iraswe sezvo yagarisa iri kumatare. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Ichokwadi taenda kudare nhasi yanga ichifanira kuti itange kutongwa nyaya iyoyo, asi haina kuzokwanisa kunge ichitongwa. Yabva yaendeswa mberi napamusana pekuti yambonzi chinjwei makots vachitarisira kuti mutongi angaiita ndoupi. Saka ndo zvinhu zvakonzeresa kuti isaenderera mberi pazuva ranhasi.
Tinoona kuti vanhu vari kupomerwa mhosva vari kunzi vakapara mhosva iyi musi wa 6 July gore rapera ra2016. Chii chaita kuti nyaya iyi irambe iri kumatare edzimhosva?
Chiri kuitika ndechekuti mapurisa vanga vasati vapedza kuferefeta nyaya dzavo. Sokutaura kwatakamboita kuti chinhu chavakangoita chekumhanya nacho kumatare edzimhosva vasati vava nechokwadi chekuti vakanga vari kuita nezvei. Zvekare mapurisa awa akanga asati aane umbo ameno kana vaanawo asati akuzviziva wekuti akanga achiitei musi uyu, ndiani akaita mhirizhonga, ndiani. Saka inyaya yakangomhanya nayo kumatare vasina kunyatsokuzvipawo udzamu hwekufunga kuti toita sei nayo uye tichafamba sei nayo.
Saka vasungwa ava varipi kutaura kuno?
Vasungwa ava vari kunze, vakanzi vatongo vachibva kunze mushure mekunge dare raona kuti zvakanga zvisina kukodzera kuti vavharirwe nenyaya yavakanga vakatarisana nayo uye nekutadza kwemapurisa kutaura kuti uyu akanga aonekwa achiita chakati, uyu achiita chakati.
Imhosva ipi chaiyo yavari kupomerwa vashava?
Vari kunzi vakakonzeresa mhirizhonga pavaivhara mumigwagwa vachiratidzira vachipisa matai nokurova vanhu. Ndo mhosva yavari kutarisirwa, yavari kupomerwa iyoyo.
Ivo vari kupomerwa mhosva iyi vari kutiwo panyaya yavari kupomerwa?
vari kupomerwa mhosva iyi vari kuiramba zvikuru kuru nekuti vazhinji vavo vaitoita zvokuzomorwa mudzimba vakarara mapurisa aifamba sevatumwa verufu vachitsvaga wese murume muepworth wavangoona vachingoti ndiwe wanga uchikonzeresa mhirizhonga saka vari kuzviramba zvese izvozvo
vanga vari gweta riri kumirira vagari vekuepworth vaobei shava vezimbabwe lawyers for human rights vari parunhare muHarare nestudio 7
Nasi vamwe vagari vemuZimbabwe neZambia vapemberera chibvumirano chekupiwa mari kwenyika mbiri idzi kuitira kuti dzigadzirise mudhuri weKariba Dam. Mutoreri wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Chibvumirano ichi chinokosha mari inosvika mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nemana emamiriyoni emadhora. Mari iyi iyo inosanganisira yechikwereti neyerubatsiro ichashandiswa nenyika mbiri idzi kuvakiridza mudhuri wedhamu reKariba uyo unonzi hauchisina kusimba zvokuti ungangodonha mumakore mashoma anotevera kana ukasasimbiswa. Chibvumirano ichi chanyoreranwa pamberi pemakurukota ezvemari emuZimbabwe neZambia vaPatrick Chinamasa navaFelix Mutati. Sezvo Zimbabwe yakatemerwa zvirango zvehupfumi nenyika dzekumavirira, mari yavachashandisa ichange iri muZambia iyo ichazopa makambani emuZimbabwe zvishoma nezvishoma zvichienderana nepaanenge ashanda. Vachinamasa vati mari yavapiwa inokwana basa rekutanga nekupedza kuvaka mudhuri nemaburi anobuda nemvura.
Panofashukira mvura paya, mvura inofashuka yanga yakuchera pasi zvichinge zvakudzoka kudhamuoro zvaizoita kuti mumusi dhamuoro idini iputsike. Mariyo tawana nhasi ngeyekugadzirisa kuti zvisaitike izvozvo.
Vachinamasa vati zvakakosha kusimbisa mudhuri nekuti ukaputsika unoita kuti munyika muve nemagetsi mashoma zvinozokanganisa kufamba kwemabhizimisi.
Tinoda 294 million inokwana kugadzira. Panofashukira mvura tiri kuda 64 million euro yotiri kupiwa neEuropean Union. Magetsi ndo achaita kuti nyika yedu ibudirire.
Zvichakadaro, vachitaura parutivi pechiitiko chekunyorerana chibvumirano chanhasi, vachinamasa vati havasi kudzokera kumashure panyaya yekumisa mabasa vamwe vashandi vehurumende sezvo mari yakawanda yavari kuwana iri kuperera mumihoro yevashandi.
Yese iyo tiri kuwana mari tiri kuipedzera pamuromo kudya. Izvi zvinoita kuti nyika isabudirire. Saka ndiri kuramba ndichikurudzira kuti ngatikwanise kuti tidzikise mari yotinobhadhara kuvashandi kuti tisare tiine imwe yotinozovapa kuti vaite basa ravo, tisare tiine imwe yotinozoendesa kuservice delivery.
Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti hurumende inoda kuzodzinga vamwe vashandi vehurumende mushure mesarudzo dzegore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muKariba, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri webato reZimbabwe People First, amai Joyce Mujuru, vakakatyamadza vanhu nesvondo apo vakati vanhu vavakadzinga mubato ravo vaida kuvamanikidza kuita zvepabonde navo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavakaita neutungamiri webato ravo mudunhu remasvingo nesvondo, amai Mujuru vakati vakadzinga vana vaDidmas Mutasa varugare Gumbo nevamwe vavo nekuti vaida kuvatinyanisa pabonde vachivaita mudzimai wavo varume vose ava.
Juru, tinoda kuti uite Queen B, zimai reshwa kana zimai renyuchi. Ndiudzeiwo kuti Queen B basa rayo nderei. Inopandiriswa mazai nevarume vese varimo imomo. I was supposed to be their wife. Ndobva ndavaudza ndikati zvechi Queen B kana makamboshanda nemamwe madzimai, rino idzimai risingazvigoni.
Vakaendeza mberi vachiti vakatanga kunitsana navamutasa navagumbo nevamwe vavo apo vakavarambidza kuti vashandise mari yebato vachizvipfumisa.
Zvatiri kunzi tibvire pachigaro ndezvekuti kudii. Tochitarisa baba ava havaseni angel, neniwo handisi angel. Tine mamistakes edu. Asi let me tell you what I did. Pandakanzitungamirira people first. Ndakati Mwari, people first haina kutangirwa kuti vamwe vanhu vaite business nayo. Ipapo ndipo pandakatanga kuenda at crossroads.
Vakatiwo vamutasa pamwe navagumbo vairamba kuti vabatane nemamwe mapato kuitira kuti vakwikwidze uye vabvise mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pachikaro musarudzo dzegore rinouya. Vakati vakazoona kuti varume ava vaive vachiri kushandira ZANU-PF nekudaro vakavadzinga kuti vasavavhiringe pachirongwa chekubatana nemamwe mapato akaita seMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai. Asi mumwe wevatauriri wevakadzingwa ava vakuda kusebha sipidi vakaramba mashoko aya achiti manyepo. Vabhasikiti vakativo urongwa hwedzimai renyu kuti hwaisava hwebonde asi hwekuvatsigira nekuvavharidza urema hwavo hwekusagona kutungamirira pato. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamutasa navagumbo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa-919 AM, pa-4930, kana pa-13860 ne-15460 kHz pa-shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Chipanga mazano munyaya dzekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaMichael Flynn vasiya basa zvichitevera mashoko ekuti vakanyepera utungamiri hwavaTrump, kusanganisira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence pamusoro pekutyidzana kwavo neRussia.
Munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg nhasi vazivisa kuti musangano wemakurukota ezvekudzivirirwa kwenyika idzi uri mubatanidzwa uyu uchanangana nekuti nhengo dziwedzere mari yadzinoshandisa mukuzvidzivirira.
Mashoko aburitswa nesangano renhau reTAS rekuRussia anoti Russia iri kutarisirwa kuita musangano wepiri wenhaurirano dziri pamusoro peAfghanistan muMoscow mangwana chitatu, uye vamiriri veAfghanistan vakakokwa kekutanga kunhaurirano idzi. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Mamwe masangano evashandi vehurumende anoti ave kuda kukanda mapadza pasi nenyaya yezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisawo kusapiwa mari dzemabhonasi paine nguva uye kusawedzerwa mari dzemihoro kwemakore akawanda. Mabhanga akaita seIMF neWorld Bank anotiwo Zimbabwe inofanira kuderedza uwandu hwevashandi vayo kana ichida kuvandudza upfumi. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association nerevarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe atobuda pachena kuti ave kuzokanda mapadza pasi. Mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Edgar Munatsi, vanoti kutanga mangwana vanenge vave kuratidzira.
Taenda kuti kubekura kwa mabasa pane nyaya dzatingati nhatu, asi yakanyanya kukosha yacho ndiyo kuti vana chiremba vanenge vapedza zvidzidzo kana kunge vachienda kunoshanda nezvipatara zvekumamisha, hurumende iri kuti haichakwanisi kuvapa mabasa iwayo. Havaina mari yekunge vachipa vana muchiremba muhoro vanenge vaenda kunoshanda kunzvibhedhlera.
Asi gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende amai Priska Mupfumira vaudza Studio 7 kuti vari kushamisika kuti vamwe vashandi vehurumende vari kuda kukanda mapadza pasi sei sezvo ivo nevashandi ava vachiri kuenderera mberi nehurukuro.
Takawirirana patakaita hurukuro kuti tichasangana musi wa20 vakamirira vashandi vehurumende vaienda kunotaurirana nhengo dzavo kusisi wachitaura na wanyuamu edu. Saka separiji nekuzi ya kwa mchukusangana mtuwa 20.
Mutungamiri wesangano Reprogressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vanoti varikumirira musangano uyu, asi vakayambira kuti pakashaya chinobuda, hurumende inofanira kugadzira kuratidzira kwakasimba, vachiti hurumende haifaniri kutarisira vashandi pasi sezvo dimba kushaya besu, azvireve kuti rinenge riri nyana.
Musangano wekupedzisira womusoro 20 unofanira kuti hurumende iuye negwaro rakachena rakajeka kuti vashandi vehurumende vanenge vachizowana bonus inhu. Zvikatadza izvozvo ii ndokungateta asika kwamvura yacheka makumbo. Zvoda kuti masivu servants achironga rimwe danho rokuti bonus ingavaya sei. Saka hatingaruli out kuenda strike.
Vanotungamira bato rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatenda ibiti vanoti ikodzero yemushandi kuratidzira.
Massive servants have not had an increment in the last 2 years. So inini zvangu ndotoona kuti vashanda ava vanga vachitononoka kuenda pastrike. So vashanda ava ngavaende kustrike because vane kodzero idzodzo in terms of the constitution, vanokodzero idzodzo in terms of the labor act.
Ko, chii chiri kupa kuti hurumende ikundikane kubhadhara vashandi? Vabiti vanoti pane vamwe vashandi vasinganyatsozivikanwe vanoshanda kunge zvipoko kana kuti maghost workers, uye vati vashandi ava varungoora mari pasina anoziva basa ravari kuita.
Ichokwadi kuti pane anotinoti pachirungu isusu maghost workers. Tichiri muhurumende isusu papa ine 234,000 civil servants. Sina masa nezano ndokusara vachi meresa vashandi vehurumende vakamera kunge hohwa vakasvika pa 550,000. Vashandi ava maghost workers ava ma ward officers ma village room vakamirira ZANU-PF vakamirira election ye next year. So ichokwadi kuti panofanira kuitwa rationalization of the public service.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Kana minisita wefinance arikutozvitaura mabhajeti avo kuti idambudziko iroro revanhu vari kutora mari kuhurumende asi vasina kunyatsopinda pasa zvakati twasa twasa kunyange zvavanoita zvisika hazvinyatsoonekwa kunzi vari kuitei.
Asi amai Mupfumira vati ongororo yavo yakaratidza kuti hakuna vashandi vakadai.
Handisi kuziva magoseta amuri kutaura. Takaita kodzi tikaona panga pasina vanhu tikanzvanzisa. Saka kana muchiti magoseta handina zvinhu.
Hurumende inoti nyaya iri kupa kuti itadze kubhadhara vashandi vayo nenguva inyaya yekuti Zimbabwe yakatemerwa zvirango nehurumende dzekunze. Asi vanopikisa vanoti zviri kuitwa nehurumende mashura evanhu vanoviga nherera menyu vachisiya muzvare afa.
Nasi izuva reValentine's Day. Regai tinzwe kuti vatsigiri veStudio 7 vari kuti kudii paFacebook yedu yeVioe Shona.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichikupai zvakanyorwa nekutaurwa nevatsigiri vedu veFacebook page redu reVioe Shona. Kana musati matifarira paFacebook, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, mubva matinya pakanzi like. Vamwe vanoti zuva iri izuvawo zvaro uyezve kwavari ivo harireve chinhu. Asi vamwe vanoti izuva rekudanana uyezve zuva rekuremekedzana panyaya dzerudo. Tombonzwa kubva kune vatsigiri vedu vepa VOA Shona Facebook page.
Ndonzi tinashenguru endiri kwasadza kuMuzimbabwe kwasadza. Message yangu ndeyekuti vanodanana vese ndinokurudzira kuti vangogadzirana zvinhu zvakanyatsonaka kuti rudo rwavo ruendere mberi. Ini pazuva iri ndichange ndine mudiwa wangu tichinyatsoswera zvedu tichisasana. Ndinoti kwaari ngave ane rudo rwangu uye arambe achindirangarira pevese paari. Anonzi Patricia Dam.
Sarangu nozi Simba Muganga kana kuti Denis ndobva kuChimanimani kwari Fito ndiri kuSouth Africa. Ndoda kuti Happy Valentine's kune mukadzi wangu mai Muganga nevana vangu vanoti Kamu, Tawanda, Poleni na Excellent. Ndisikatangani futi na mai Denzel na Divine. Pamwe chete ndichiti Happy Valentine's Day ndokudai nesi handiti.
Ini ndafara kutaura pa VOA ndinonzi Bhoni.
wese nogara ku Cape Town pale ndaini yangu ndinoiti iende kumuri yangu kwajiwezi inogara kupika nee ama zangu wana maposa nidzimai rangu randinaro ndendai
ndavafara yarungava ndiri ku South Africa ku Pretoria ndoda kutanga kukwazisa my lovely girlfriend Makaita ari kugokwe kuchikoro ndozokwazisa mhuri yekwedu small family but big in spiritual my mother and my young sister ndimene zuva rakanaka
ndipeteviyaronzikiwa ndobva kumasvingo ndekakuti valentine day kuna exangu kudai ya ndoda kumboresha bhomes vangu vari kusouth africa ndoda kumboreshawo mufeti wangu vari kusouth africa futi
inini ndinoitiwa Davidson Mbenguzana kumusha kuchipinge kubikon hill saka ndinoti kumudiwa wangu ari ikoko vava nezuva rakanaka nemhuri yangu yese umwene mufaro ndiri kusouth africa izvezvi kubasa zuva iri revalentine ndizuva risu tagara takaroora 8 years ago notimutsvidza murudo rwedu pamwe nemhuri dzedu tisakangana kwatinobva nekukanganawo mhuri dzedu nekuti maruva anyika haaperi saka chinhu chakangonaka kutiramba tichiuchidzwa chiendeevhurire kutinokuva takatangira ndikwatiri kuenda
avo vanga vari vatsigiri vedu vepavoa shona Facebook page kana muchida kuti mubudewo pano panefenyuro mhanyai kufacebook page yedu yevoa shona motinya pakanzi like kuridziraiwo hama neshamwari dzenyu dzifarire Facebook page yedu yevoa shona ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mumhemberero dzekushandiswa kwemakondom asi vanorwira kodzero dzevanorarama neHIV AIDS vakurudzira kuti vedzisvondo vagamuchire zvizere kushandiswa kwemakondom kudzikisa dambudziko reHIV AIDS. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Amai Spiwe Chabikwa vanorarama neHIV and AIDS huye vari mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe National Network of People Living with HIV and AIDS. Amai Chabikwa vanoti mukufamba kwavanoita vachikurudzira kushandiswa kwenzira dzekuzvidzivirira pabonde vanoti vedzisvondo vazhinji havasi kugamuchira kurudziro yekushandiswa kwemakondomu.
Kune machechi akasiyana-siyana kunyanya ama ministries akati kuyaya the pastors they really don't havabvume kuti tikurukure pamusoro pekondomu because vanoti zvinhu zvechiunzenza zvinokurudzira vanhu kuti vaite mahure asi zvisiri izvo kushaya rudzidziso chete kuti mapastors vanofanira kuti vaitiswe maworkshop vadzidziswe pamusoro pekondomu kuti kondomu inodzivirira zvirwere zvepabonde even nekutapurana uchachiwana.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaAudrin Musiwa vati basi rezveutano rakatotanga hurukuro nevedzisvondo kuti vagamuchire pamwe nekukurudzira vatendi kuti vazvidzivirire nekushandisa makondomu.
Kuswera nezuro chaiye ndaitaura namapastors ndichivati mapastors imwi kana muchiparidza shoko ramwari tambirai vanhu sezvavari mumasangano enyu masangano ese mune vanhu vanorwara nechirwere cheAIDS mune vanhu vanoda kuchengetedzwa saka hazviendese vanhu kudenga zvokutadzisa vanhu kushandisa makondomu zvinotovabatsira kuti vanhu vese vauye kuna mwari vari vapenyu vachishandisa makondomu. Saka tiri kutovakurudzira mapastors kuti tambirai vanhu sezvavari vanhu vachishandisa makondomu.
Amai Lilian Chanyuka vange vari pamhemberero idzi vati kucherechedzwa kwezuva iri muZimbabwe kwakakosha zvikuru vakakurudzira ruzhinji runoita zvepabonde kuti vadzivirire kuti nyika ikwanise kupedza dambudzo reHIV and AIDS.
Ini zuva ranhasi rakandikoshera zvikuru nekuti rakandikoshera muupenyu hwangu. Kondomu rinodzivirira kuti ndirege kutapurira kana kutapurirwa HIV kana kupreventa kuti munhu utore pregnant yausingade kuita pamuviri pausingade.
VaEmmanuel Gasa vanotungamirira sangano rakazvimiririra reAIDS and AIDS Foundation. VaGasa vatiwo zvange zvakakosha kuti dai mhemberero idzi dzaitirwa mudhorobha dzaitwa kumisha inogara vazhinji uko kune vanhu vakawanda vasina ruzivo.
Mwatanza zwara nasi, kana program ino in terms of attendance. Attendance yacho wanu wauya washoma zvakanyanyisa. Asi kuri kunzi taitira kuKaredonia, taitira kana kuEpwedi, taitira kuChingwizi. Dai pakazara vanhu vese, kwozva vanhu vese vanenge vachida kunzwa kuti zvii zvinenge zvichiitika.
Vamusiwa vati muna 2016 munyika makashandiswa makondomu anodarika mamiriyoni zana nechidimbu. Aka ndeke kutanga Zimbabwe ichicherechedza zuva iri, iro rakatanga kucherechedzwa muna 2009 pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa chedu che The Connection chevechidiki na 8 p.m. tirikutarisa nezvezuva reValentine's Day.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu pa WhatsApp pa namba dzinoti 001 202 465 0318. Nako kambo wauya kubva kuna Fortunate Dube, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu tichiti muve neValentine yakanaka, asi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi.
Zimbabwe neZambia dzinokwereteswa mari yekuvakiridza mudhuri weCariba Dam, asi Zimbabwe isingabati mari iyi.
Nyaya iri kupomerwa vagari vekuEpworth makumi mashanu nevashanu yekukonzeresa mhirizhonga inotadza kunzwikwa mudare nhasi.
Mutungamiri webato reZimbabwe People First, Amai Joyce Mujuru, vonyomba vanhu vaivatsigira vachiri muzano PF vose vasati vadzingwa, vachiti varume ava vaida kuvamanikidza kuita navo zvepabonde. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vatereri. Tokusiyai mina Chris Gande munau dzeChindebele.